Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Wakabatwa nenhengo dzezanupiefu dzozikamwa wakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu, kandidheti yezanupiefu yatikakondesa nayo paelection Scott Pesaisa kupwanya. Mota dzaishandisa pamaelection amusi wa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapurese.
Dzimwezve nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakapambwa nezuro kumabvuku muHarare.
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground.
Gore rino huwandu hwevadzidzi vekuZimbabwe vakatambirwa muzvikoro zvepamusoro muAmerica hwakakwira nezvikamu gumi nezvisere nemuraudzo kubva muzana kana kuti 18.7% tichienzanisa negore rapera.
Zvavzaradza kuremara yekwakaita tingati section 129K iyo yeconstitution kuti haifaniri kunge chimene kushandiswa yega, panofanira kunge paine tingati maoperational maguidelines uyezve kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1K iyoyoyo, zvichiratidza kuti pochiwo nemaprocedures.
Sangano recombined Harare Residents Association rinoti dendo Zimbabwe ichitevedzera bumbiro remutemo zvakakwana paidiro pasina zvekudzingwa kwemakanzura mumaguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwezve nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakapambwa kumabvuku apo dzaigugudza padzimba dzichitsvaga rutsigiro rwenhengo yadzo yesarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya musi wa9 zvita. Vanomirira mabvuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa hakutizwi vaudza Studio 7 kuti motikari dzakashandiswa mukubvuta nhengo dzebato ravo dzakange dzakafanana nedzakamboshandiswa musarudzo dzapfuura navaScott Pedisaisa kupwanya veZANUPF. Vakufa hakutizwi vanoti umwe wevakapambwa Jeff Carlos akadzoswa arohwa zvakaipisisa, asi umwe wake vatapfuma nei masaya havasati vazivikanwa kwavari kusvika pari zvino. Ngatinzwei vakufa hakutizwi vachitsanangura.
Takaita dambudziko nezuro tiri madotdo sekuziva kwenyu kuti semabhuku tafara constituency tiri kuenda kunoita dzokororo resarudzo mushure mekunge ZANUPF nevamwe vari kushanda nayo waita kuti mabvuku idiclare vacant. So mukutsvaga rutsigiro rwekuti dzoke kumaelection emusi wa9 December takanowa nemusangano watikaita tichifamba door to door tichitsvaga rutsigiro nhaurirano nemaelection iwayo ari kuita musi wa9 December. So zvichiburikidza neizvozvo pane vamwe wedu vairi vakasara kumashure vachipedzisa dzimba dzemadoor to door kuchizhanja. So vachinopedzisa dzimba idzodzo vakabatwa nevasori, vakabatwa nenhengo dzezanupiefu dzozikamwa vakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu, kandidheti yezanupiefu yatikakondesa nayo paelection Scott Pesaisa kupwanya. Mota dzaishandisa pamaelection amusi wa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapurese. Mota mbiri dzerudzi rwefortuna neeverest, mota dzakaita silver neyewhite twin cab yewhite. So mota idzodzo dzakabata vanhu ivavo dzikavakanda mota dzanga dziri 3, so vakakandwa mota 2 dzakasiyana.
Honorable Kufa hakutizwi, nhengo dzebato renyu dzakapambwa ndivanani?
Vakatorwa ava vanosanganisira Jeff Carlos akadzoswa nezuro, akazosiyiwa nezuro, akasiyiwa kwachabino kumapurazi akanoro arohwa akakuwara zvisingaiti. So akadzoka kanovhura doketi neRRB nhamba racho tikapiwa medical affidavit yekutende kuti abatsirwe kunorapwa. Asi umwe wacho akabatwa tapfuma nei Masaya. Anova nemakore 51 tiri mushishi kushungurudzika nemhuri ndichitaura nemi kudai ndiri pamba pavo nemudzimai wavo vamasaya mufundisi wechechi wakabatwa semunhu aichagara rutsigiro nesu tichibatsirwa nenhengo dzechechi but nanhasi tashungurudzika hatisati taona kuti ari papi kana tinzwe kuti ari papi so tamboedza kutaura even naiye sakupwanya tichimuudza kuti munhu wedu ngaanga achidzoka panzvimbo so auimbisa kuti chaiva chichitaura chikurukura chichita nhurukuro iyoyo ndichimuti mota dzako dzakashanda pasarudzo ndidzo mota dzakashandiswa zvakare kupamba umwe wedu so tiri mushishi mumabhuku tafara constituency tine kushungurudzika kwakakura zvakanyanya umwe wedu hasati awanikwa so taikumbira kuti nemoyo wamwari kudai mwari vatichengetera umwe wedu ari pakati pedu.
Sokuona kwenyu chii chamunofunga kuti chiri kuitika apa Honorable Kufa Kutizwi?
Ndoziziwa nguva yatiri yemaelection ZANU-PF iri kuitira izvi kuti iite kutyidzira nekuisa fear nekutyisa vatsigiri vedu nevagari vemabhuku tafara kuti varegedze kuzovhota musi weelection kuti ivo vapinde nebackdoor musi weelection. So isu tingoti kuvagari vemabhuku netafara mwari ndiye mupi weupenyu, ndiye mupi zvakare wezvese, ndiye munongedzi nevatungamiri weleadership. So isungobhilivha sevatenderi kuti maelection akaitwa musi wa23 August mwari wangu akanongedza. Tinoramba tichirangarira kuti mwari acharamba achinongedza utungamiri hwavo. So chakakosha apa chakakosha upenyu zvemaelection will come and go zvese zvinoitika but tichida kutarisira zvakare zvese zvichiitika kuti dai mwari wadzosa vamwe wedu wanzwisisa kuti zvesarudzo zvinopfuura zvichienda asi chakakosha upenyu nekuti vamasaya murume ane mhuri nemhuri yake inoda kuchengetedzwa nekuriritirwa. So taingoti dai wadzoswa pakati pemhuri yavo wazviriritire mhuri yavo zvepolitics zvinouya zvichienda uye zvakare ipfungwa yavo nesarudzo kuti vange vachitsigira bato ravanodawo RCCC, the Citizen Coalition for Change. So ndo patiri nhasi taangomira kuti kuti dai zvaita wadzoswa pakati pemba yavo but mina mato edu mukuri watinawo nhasi mazuva ranhasi.
Vanomirira mabvuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa Kutizwi vari parunhare nestudio 7. Tichienda pamhembo iko zvino, vaKufa Kutizwi vaudza studio 7 kuti ivo nemhuri yavamasaya vari kuenda kunomhanyara nyaya iyi kumapurisa mangwanani ano sezvo maawa 24 apfuura vamasaya vasingazikanwi kwavari. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Paul Nyati kana vasikotisa kupwanya sezvo kwange kwadoka. Asi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko ezanupf vafarai marapira vanoti bata rezanupf haripambi vanhu kana kuita zvemhirizhonga.
Isu sezanupf mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiri wedu wamunangagwa ane pachena vakati havadi mhirizhonga, havadi kuti vanhu vapokane. Kana tichiita sarudzo, ngatiitei sarudzo dzedu murudo zvine runyararo zvisina kana kana mhirizhonga. Kana nhau yetripusiri yechokwadi ngavaende kumapurisa vandoripota vabetserwe, nhau iyoyo iteedzerwe, vanhu vakapara mhosva vabatwe. Asi chatinoziva ndechekuti TCC inogadzira nhau dzenhema. Saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro yakatomboitika here kana kuti hakuna hatitozivi. Tinenge taa kuti isu ngaende kumapurisa, mapurisa oferefeta. Kana nhau yakadaro iripo tohwa mapurisa achitaura, nokuti veTCC vareve venhema, vagadziri venyaya, ndozvinonetsa.
Mukuru muhofisi yezanupf yekubudiswa kwemashoko vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tatadza kubata vatauriri veTCC vanoti vapromisi mukwananzi navaaustralis sisiva pataenda pamhepo. Wandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakatambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muAmerica kana kuti mauniversity nemacollege gore rino hwakakwira nezvikamugumi nezvisere nemuraudzo kana kuti 18.7% zvichienzaniswa negore rapera. Muzinda weAmerica muHarare unoti gore rino ra2022-2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muAmerica zvinoita chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1789. Izvi zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore negore. Nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti apa hapana chinoshamisa sezvo America yakagara yazivisa Zimbabwe isati yakwana kuzvitonga kuzere kuti ichabetsera vanhu veZimbabwe mune zvedzidzo kana vawana rusununguko vachiti ndizvo zvairi kuita nanhasi wese.
Chinchiri papo ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe, hongu unonzwa unzi kuBritain wanoenda kuchikoro, asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo makore esai akagara akadaro. Saka nzvimbo yekutanga yeoneyo yaanoda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana penjirike pei inonzi tradition ino yakaomba kuma1970s apo kwaiwe nekurwira rusununguko. America yakabvunzwa kuti ingabatsira here kuti wana ungasununguke sei kuZimbabwe. America ikati or chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika vanozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakaamba ikoko, saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofarirwa chaizvo kunofunda kunyanya vanhu vekuZimbabwe.
Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino hukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe. Munoona sokuti pane chisipo here apo, vanofambidzana nehurumende here kana kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bandi kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko. Pane rimwe gore randakambobvunza mutungamiriri wekuState Department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yavamugabe, wakati kwete, isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kana ari matsaga echibahwe yaye anenge akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu vekuZimbabwe ndozvavanoona izvozvo. Wanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu vanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo voendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe yenyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisi kuenda nekuhurumende ba. And vanhu vekuZimbabwe vanoziziva kuti rubatsiro runobva kunoku harusi rubatsiro rwezanu. Saka iyoyo ndingireke connection iyoyo kubatanidzwa kwevanhu vekuAmerica nevanhu vekuZimbabwe kwakasimba chaizvo pagrassroots. Saka masimba acho ari iyoyi tradition iyoyo kugara wachingobatsira directly kune vanhu vekuZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association rinoti mitemo inobata makanzuru munyika haisi kushandiswa zvakanaka, saka makanzura achingodzingwa-dzingwa sezvatiri kuona. Vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kudzingwa kuri kuitwa makanzura hakusi pamutemo, sezvo mutemo uyu usina kunzi unoshanda wega asi unofanirwa kushanda wakabatanidzwa neumwe mutemo.
Tingati chitiko ichi tingati chinovhiringidza mashandiro emakanzuro kunyanyanyanya takatarisa panguva ino yekuti guta reHarare rine zvinhu zviri kurinetsa, kunyanyanya takatarisa nenyaya yekuputika kwembombi dzinofambisa tsvina uyezve nekushayika kwemvura uyezve nezvinhu zvakafanana neutano apo tiri kuedza kurwisa nyaya yekorera. Naizvozvo zvinhu izvozvo zvinoita kuti tingati kuremadza tingati yatinoti iyo pachirungu kuhumiririri kana kuti utongi hwejekerere hwehumiririri, uyezve kutadza kuti tipiwe tsanangudzo dzakakwana maringe nemafambisirwo anenge achiitwa mabasa mukanzuro. Uyezve tingati meya veguta reHarare, deputy meya nemakanzuro aya ane rimwe basa ravanoita rekuona pachirungu yatinoti oversight pamusoro peavo vanenge vachishanda mukanzuro. Naizvozvo kutandaniswa kana kuti kubviswa kwameya nadeputy meya nevatedzeri vavo zvinove zvinovhiringidza mukufambiswa kwemabasa muguta reHarare.
Kubviswa-bviswa kwemakanzura emumaguta uku munokuona sei vaAkili, uye kuri kukanganisa zvakadini magariro evanhu vemuguta reHarare?
Tingati chinhu chatava tinocherechedza ndechekuti marecords aya achiro ari kuenderera mberi achishandisirwa tingati section 129K ichiverengwa pamwe chete nesection 2781 constitution. Zvinhu izvi zviri kuve zvinoitwa asi zvinenge zvine tingati pachirungu yatinoti cost kuvagari. Naizvozvo isu secombined Harare Residents Association tiri kutamba tichitaura mashoko ekuti kubviswa kana kuti kubviswa kwemakanzura kana kuti kudzingwa kwavo kunofanira tingati kucherechedza kana kuti kurespekta vanhu avo vakava vanosarudza vanhu ivavo. Naizvozvo izwi remugari rinofanira kunge richive rinowanikwa tingati mukubviswa kunoitwa kunoitwa kuchaitwa avo vanenge vaelectwa. Uyezve zvakare tingati kubviswa kunoita avo vanenge vakasarudzwa uku kunofanira kuenderana nebumbiro remutemo section 68 constitution inotaura pamusoro pe the right to administrative justice, zvichireva kuti avo vanove vanodzingwa vanofanira kupiwa mukana wekuva vanokwanisa kunge vachipa vanotaura uyezve rutivi rwavo, uyezve pachipo panoitwa tingati pachirungu vanoti maprocesses kana kuti zvinhu zvinoita kuti paonekwe kuti mativi ose ave anonzwika. Naizvozvo mukatarisa marecords aya ingori tsamba iri kunyorwa nemunhu ari oga ongotaipa bepa rake obva ati ava vadzingwa vadzingwa basa vadzingwa basa. Hazvifaniri kureruka zvakadaro zvekuti munhu akaelectwa nevanhu vanosvika 50,000 obva angobviswa nemunhu anenge angofunga kwaari ikoko nechikonzero chekuti vanenge vachirwira tingati vari makakatanwa pamusoro pemasimba ezvematongerwo enyika. Izvi tingati zvinhu zvatirikuve tinoshora, uyezve kune avo vari kuita zvinhu izvozvo zvinove zvinoshoresa, uyezve zvinhu zvinove zvinodzorera tingati budiriro kumashure. Tinge iri tarisiro yedu yekuti kana vanhu vasarudzwa taakufokasa nenyaya dzebudiriro kuti avo vakasarudzwa vachiita nyaya dzebudiriro.
VaAkili, takatarisa guta reHarare ragara rine matambudziko aro akawanda. Kudzingwa kwemakanzura eguta iri kuri kuitei kuvanhu neguta?
Tichiona kuti marecords aya akutidzorera tingati pachirungu yatingoti munyaya dzesarudzo. Hurumende iri kuerunetsika mari yekuendesa vanhu kuzvipatara, yekuudza mushonga muzvipatara, yekugadzira mugwagwa, asi muchaona kuti mari inofanira kunge ichive inoita zvinhu zvakakosha izvozvo yave kuendeswa kumaelections. Uyezve zvinhu izvozvo zvinoita kuti hurumende ive inoomerwa mukushandiswa kwemari kana kuti zvinove zvinoita kuti bhajeti renyika kana kuti urongwa hwemari hwenyika huve hunoremadzwa zvakare. Uyezve kunyanyanyanya tingati nyika yedu hainyanyopefoma zvine musoro panyanya takatasa nenyaye yeikonomi. Saka naizvo zvikuenda kunotora futi mari iyoyo muchive munobvisa tingati makanzura akawanda kudaro zvinhu zvinove zvinodzorera tingati budiriro kumashure.
Mhosva ingapomerwa ani apa vaakili?
Zvinhu izvozvo zvabva zvaratidza kana zvabva zvayanika kuremara kwakaita tingati constitution yedu uye zvine zvemitemo zvemunyika yedu. Zvabva zvayanika zvinhu izvozvo pachena uye zvichiratidza kuremadza kana zvabva zvaratidza kuremara kwakaita tingati section 129K iyo yeconstitution kuti haifaniri kunge chimene kushandiswa yega. Panofanira kunge paine tingati maguidelines uyezve kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1K iyoyoyo zvichiratidza kuti pochivo nemaprocedures ekuti ava vanodzingwa kana kuti vanobviswa, kunyange zvazvo tichitarisira kuti mapolitical parties ndiwo anotandanisa asi zvini kana kuti kubvisa vanhu simba kana kuti izwi remunhu rinofanira kunge richive rinowanika. Uyezve zvakare panofanira kuratidza kuti panofambiswa mapepa kwete kuti zvokungoti munhu anongofungidzira kuti ari kwaari otandanisa munhu akasarudzwa.
Avo vanga vari vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri weHarare City Council vaStanley Gama. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere chekorera vave zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6939 vazhinji vavo vari mubwera mudunhu remanikaland, richiti kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mana nevaviri 142 vakafa nechirwere ichi. MuNewsday, sangano reFood and Agriculture Organization rinoti vechidiki vanogona kubetsera mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu rekariba. Mukuru weFood and Agriculture Organization anoona nezvefisheries and agriculture munharaunda yekuchamhembe kweAfrica vaVasco Schmidt vanoti munzvimbo yakatenderedza kariba vari kushanda nevabereki nevamwe kusanganisa hurumende mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu vachiedza dzimwe nzira dzekubata hove. MuNewsday makare vakafanobata chigaro chaauditor general amai Ria Kujinga vanoti gore rino mapazi ehurumende nemakomishini ehurumende vakatenga motikari kubva kumakambani akawanda asi motikari makumi manomwe nena 74 hadzisati dzapiwa kuhurumende kusanganisa motikari gumi nenhanhatu dzakatengwa mugore ra2021. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikunzwa ngo news idzo dzakataurwa nemusvechishanidzo chinzidzo vamunangagwa vangofanana naketeka ivo nehurumende yavo. Saka imime Studio 7 toda kuti imwe munozivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti Munangagwa hasi purezidendi. Kana motaura news dzenyu kushara pamusoro pamunangagwa nehurumende yake, musati purezidendi vamunangagwa, toda kuti tigadzisane ipapo. Musati purezidendi vamunangagwa ivhe mati vakafanobata sakeeteka moisotsanangura kuti keeteka chinenge itaurwa kuti kudii nechishona vakumaruzevha vazivi vamunangagwa havasi purezidendi, ndo zvataurwa nesadhaki. Saka tinokumbire papa nekukurudzirwa kuti mupabudise pachena kuti izvo vamunangagwa havasi purezidendi.
Ndoda kumbotaura pamusoro pelive talk. Palive talk mapresenters avo ngavangorereva nezana. Mukatarisa uyo anonzi Masimba Mavhazo anotoda kutopedza programu yese achitongotaura ari iye. Ende taikumbirawo Sisi Mavhelasi kuti kana muchitaura ka isi teida kutonzwa kusaidi kweTCCC because kuzanwa nemukana mukuru sekuti vanokondrola ma-state broadcasting ese. Saka potai muchimukata anenge ari papo achingotaura nhema dzake.
Mungwanani akanaka Shamarari, mungwanani akanaka Atereri, toda kundozi mapfuura kureva. Nyaya ndode kutaurapo ngekuti anhu woye ngatisafokasa nenyaya yechavangu tisikafokasi nekubirwa maelekshoni kwakaitwa. Maelekshoni asina kuti zvakanaka. Izvi zvakaitwa kuti mudisturbe ngondo dzenyu imimi mufokasane nezvauyu mukangana kuziva kuti no tine maelection akabirwa izvizvi muri kufokasana nezvauyu ndezviri kundorira basi izvizvi asi zvekuryiwa kumaelection kwekubiwa kumaelection hazvisi kutsarira manje zvadzitirwa ngeizvi saka ngativhurike ngatisaite chikukuatata zviro zvedo kungwara izvi
maswera sei pastor Joseph vateereri navashamarari vose ini ndinoda kukurudzira zvangu macitizen ezimbabwe kuti ngavasaura mwoyo ngavasateedzera zvinoitwa nachavangu ngatirambe takabata patakabata musacharegedza chamakabata vakomana nevasikana chamisa chete chete
sei vana mukoma tanonoka wande nana mukoma Zulu aiwa nevamwe vanotopfenyura Studio 7 ndiri kuda kutaura zvaana mutsvangwa zvaari kuti vari kutsigira vanhu vari kumacha muzimbabwe ichiitira hondo yepalestina neisraeri vana mutsvangwa dei vatombobva pane zvinhu zvakaita saizvozvo zvigonekitwa hazvo nevamwe vane maoko akachena vana mutsvanga vavapedza kuuraya vanhu vanhu vemuno vakundosvika demonstration munoirambidza asi munoda demonstration yekune dzimwe nyika vana mutsvangwa nezanu pf vose ndiri kukumbira kuti vagone kubuda mumagurupu iwavo vanototisemesa nokutaura kwavo
iwewe chabangu dai uri munhu anofunga munhu ane brain ungadai usingambofi wakaenda padhuze namunangagwa kana nezanu pf chikonzero nei munangagwa akapedza hama neshamwari dzako vanhu vakakuyiwa paguku rahondi mathousands nemathousands emadzikoma ako vanin'ina nehanzvadzi dzako madzibaba ako akaurayiwa vamwe vakafutsirwa mumazikomba vari vapenyu mathousands nemathousands emandevere asi nhasi unobuda chinongwa chokushamisira yeye chakati 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 uchitadza kuti papinde new government kuti vanhu vakombanzetwe hama dzoko dzikombanzetwe mandevere ane hama dzakaurayiwa haufungi haushandisi brain unenge uchingovawato chingwa pamwe uri kushandisira
ndinoda kutongotaurawo nyaya iyi yakafanana nana iyeyo anonzi shabhangu nyaya nashabhangu nanabiti izvi zvinhu izvizvizvi kaizvi isizvi izvi hazvimbotishamisisi hazvimbotishamisi kana kawani nokuti zvakagara zvichingorikwe izvozvozvo zvokuva vanhu vatengesi vemubato vane vachitengesa bato vachidii vachinyuka vachidii vada kuparidza bato asi chinhu chehwani chavanofanirwa kuziva vanhu ava ndechekuti munhu anenge achidiwa ndiye anodiwa munhu ari kudiwa ndivachamisa ende hatizoveri mashure tiri kuda vachamisa ndo vatiri kutoda vachamisa nomata what vangasora zvavo vachizama kudii kudii nyango vakazama kuda kutikambenawo kuti vatitovo zvigaro zvavo hazvishandi isu vati kuda ndivachamisa vana monzo ravakazama zvose nhasi vari kuphandi nhasi vasvava vana kupe vakazama zvose asi nhasi vati nhasi vasvava isu vati kuziva muridzi webato ndivachamisa nometa wati nyange zvivomesei vachamisa ndovatiri kuda kuti vapinde mupariamendi vasasora zvavo vachizvinetsa kana kuzvitambudza isu tikuda vachamisa pamberi navachamisa
manheru mani mangwanani mangwanani mhuri yezimbabwe nyaya dzose dziri kuitika maererano nepolitics dzemuzimbabwe idzo tinodzinzwa tinodziona iro bato rezanu pf iro rinonetsa kuti vanhu vangaribvisa nemaelections namadhemo ati tichiita nekumirira zvesadhakiso nekuti kutora kwarakaita masimba rakatora kubudikidza nehondo rarwisa varume saa nzira dzinogona kungoshandiswawo kuti vanhu vangagona kubvisa bato iroro inzira dzehondo dai paigona vana vezimbabwe maisa musoro pamwe chete kuti muitewo zvavakaita izvozvo zvekuorganizana mobuda kunze mondotrena modzoka movabvisa
chabangu anetsa chabanguyo chabangu anetsa zvinhu zvake tiri kuzviona atora roko rwamonzora asi vanhu vanoti sei vasingadzidzi iye zvino monzora ari kupi iye zvino akutengwa futi nezanu pf akupiwa futi mari nezanu pf pedzezvo akuda zvemari yemapolitical parties eccc sei akutanga munongoona kuti zvinhu zvake zvese ndezvemari akapiwa mari akatengwa nemari akanzi iwe tichakupa futi chii nyorera chete mari tichakupa mari yeu sezvavaipa monzoro vachiti ndiyo bato guru iro risina kana risina nacity one nhasi ndo zvaakuita futi saka sei achidaro vanhu zvanopevu zvinyengera vanhu izvosiya va vadhamba sei vachidaro vabvunzei vabvunzei iye zvino nhasi vanhu kune vanhu venhingi varikoko vakasungwa etriple c vakasungwa kumasvingo varohwa mushopu varohwa vauchitenga chiro mangara vakutosungwa handima muchiro wavanhu sei mapurisa achitengwa zvakadaro ivo futi ndo vanoti hanzi kana warohwa mhangara kana warohwa mhangara uchi mangara wakusunga wacho wa mangara. Ande mwana uti zano pia vunu zao zenzeka, ajisi raiti. Wafunze kutisewa shida areva wawa. Wafunze uti uzaka milasi.
Sezo nguwe ya pera, tumbo tirasa zange ziri munao za nasi. Zimweze nengo ze Battery Citizens Coalition for Change. Taka pampu ane suro kumavuku muarare. Amerika ino tiwanduwe wa zizibe ku Zimbabwe. Vanutambiro wa msukoro jopa msoro mu Amerika. Wakwila nesuka mgumina jusere. Nemu rao zokubamuza na kana uti 18.7% tichenza nzane gorera pera. Ndiri mu Washington DC. Linitano na kawande.